Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera kukadzi 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvingatikonesa kuti tibatane chi tiri vanhu vomuno muZimbabwe. Apo matipavo dzidziso yokuti koisuvo vematongero venyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kutibatane tisatsvaga kuraibwa novokuzvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura pamusangano wekunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kubatana.
Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzisvondo hazvirevi kuti vamuvhangeri uye vakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane.
Asi MDC inoti kuenda kwavamunangagwa kumusangano wemachechi hazvirevi kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika. Imwe nyaya yechangobuda pari zvino, muzvare Mary Mubayiwa vanosungwa vachibva vaendeswa kujeri rekuchikorobhi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo vaungana muHarare nhasi vachinamatirira matambudziko akatarisana nenyika, ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzirawo kuti pave nekubatana pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
The Makereka Ripas Pesangano Zimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches vaungana munhandare yeNational Sports Stadium nhasi vachinamatira nyika kuti matambudziko ose yakatarisana nawo apere. Vachitaura pachitiko ichi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira kuti mapato ose zvematongerwo enyika abatane kuitira kuti agadzirise matambudziko ari kunetsa munyika.
Zvingatikonesa kuti tibatane chi tiri vanhu vomuno muZimbabwe. Apo matipavo dzidziso yokuti koisuvo vematongero venyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kutibatane tisatsvaga kuraibwa novokuzvi.
Reverend Andrew Taunashe, vesvondo yeFamily of God, vatsinhirawo zvataurwa navamunangagwa.
Chizevo kuti nyangwe tine zvinonetsawo munyika yedu, hatizivi nyika yoga inonetseka. Tinotova nezvizhinji zvatofanira kuonga kuti takakomborerwa naMwari. In fact, ngatikomborere Jehovha kuti Zimbabwe inyika yomukakano uchi. Ngatikomborere Jehovha pamusoro paizvozvo. Tisaita zvokura pachingoreverana kune dzimwe nyika dzinotova nenhamo dzadzowo dzadziri kukonewa. Isu pachedu tofana kuti tiungane titarisane pamwe chete nyango tine zvakasiyana, titaudzane sezvatotungamirwa naPresident, tigone kuenda mberi nokubudirisa nyika yedu.
Reverend Abel Sande, vecheche Ambassadors for Christ Ministries International, vati chakakosha ndechekuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika varegererane zvavakatadzirana kana vachida kuti nyika iende mberi.
Saka pano ndataura masoko ndakatarisana nevatungamiri vese muromo waMwari kuregererana. Kuregererana ndechinhu chikuru. Mukasare gerana
hamuna kwamunoenda.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka vanoti havana kukokwa kumusangano uyu.
Kuwanikwa kwadiabolos pachechi hazvireva kuti hamuvhangeri. Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzisvondo hazvireva kuti vamuvhangeri uye vaakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane. Asi iri nyaya yekushayika kwavachamisa mazira andinoita ini, ini handina kumbonzwa nezvekukokwa kwavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mapato ezvematongerwo enyika kana akakokwawo kumusangano uyu. Vamunangagwa vakurudzirawo vari mudzisvondo pamwe neveruzhinji kuti varime zvakasimba kuitira kuti nyika ive nemaguta, vachiti nyika ingararame nekupemha chikafu nguva dzose. Vamwe vatungamiri vedzisvondo vanga vari pamusangano uyu vanga vachisanganisira vaEmmanuel Makandiwa navaNehemaya Mutendi nevamwe. Munamato uyu waitwa pasi pedingindira rinoti joining hands, minds, hearts and voices together in Christ to serve, build and strengthen our nation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kushamisika zvikuru kunzwa vemachechi vachikurudzira kuti vezvematongerwo enyika vabatane, asi ivo vemachechi vachikoka bato rimwe chete kumisangano inenge ichitaura zvinhu zvinobata nyika. Mutauriro waChamisa, Dr. Ngulele Kosibanda, vanoti vachamisa havana kukokwa kumusangano uyu.
Tumbozive kuti kune musangano wemachechi, tiri kuziva kuti kune musangano wanga achitanga ndowezanupi washandiswa kwakanzi zvikurisa kutakura vanhu vachibakananga kuHarare. Saka ndozvatangoziva, hapana chatanga taudzwa kuti pane machechi ari kuita izvozvo uye kuti machechi acho ndaapi.
Vemachechi ava vanga vachikurudzira kuti munyika muve nekubatana uyezve vezvematongerwo enyika vange vachishanda pamwe chete. Munoti kudii nemashoko avari kutaura?
Munoziva kuti vamugabe chaivo mavhiki mashomanei vasati vabviswa mumasimba vaigonawo kuita basi vanhu vachivaisa mumastadium vachiita hanzi vanhu vedu vanoda kuti titevere kana kuti paitwe zvinhu zvinoda vamugabe. Saka handizivi kuti vamunangagwa nevavo vanozvindeve vamachechi vari kuita izvozvi zvavari kuita vachitaura izvozvo vasina kutaura nevamwe, vanofunga kuti izvo zvavo zvichafamba sei uye zvinogona kubudirira sei pasina kuwirirana nekutaurana pakati pevagari kana kuti vana vemuZimbabwe. President Chamisa vakataura ivo mazuva mashomanena apfuura vari paSouth Africa kuti aiwa kaisu takati tinoda kuti tiite dialogue, national dialogue, kana kutaurana pakati pevana vemuZimbabwe a chance tisati tatarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa nyika. Saka tinoshamiswa zvikuru saa kuti pane vari kuti ngapaite kutaurana pakati pevana vezimbabwe vasingatevedzeri zviri kutaurana President Chamisa uye vasingadi kuti paite kutaurana pakati pevana vemuzimbabwe.
Semaonero enyu, sei vachamisa vasina kukokwa kugungano iri?
Tinofunga kuti gungano iri harina kukodzera kuti gungano remachechi rinenge gungano zvaro ranga riri rezano rakangopuwa zita rekuti nderemachechi. Tinoziva kuti machechi emuZimbabwe ari very responsible, anoziva kuti hafanirwe kutora masides uye vanogara vachishanda zvikurusa kuti vaunze vana vemuZimbabwe pamwe chete.
Dai vachamisa vakokwa kuurongwa hwaitika nhasi kuNational Sports Stadium uhu, vanga vachienda here?
President Chamisa anova munhu anoda kuti paite kutaurirana, vanotora mukana yese nekuti kana paita nguva yekuti vana vemuZimbabwe vasangana vataurirane vari kuti ivo kana iri jeni ndando kana kuti kutarusana kusiri kwekutamba vanobatikana nazvo vachiita izvo.
Mutauriri wavachamisa Dr. Nkulele Kosibanda vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekurova mushandi wavo apo aida kutora vana vavo. Muzvare Mubayiwa vamiswa pamberi pedare nhasi asi vabva vaendeswa kujeri rekuChikurubhi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta ramuzvare Mubayiwa vataura enyamakura sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata baba vavo va Keni Mubayiwa kuti tinzwe zvaitika.
Iyo vari kuti Fikira pira mzuchipi. Kwa wakia enda kuchipolo kwa wana. Anakuhiri anana nidi harukutu ya wakangu wakata za kuhiri anasaka nidi harukutu ndakaroa. Aroa ndugu wa ano mangara. Ano mangara msarema huu mangara ya waka ndu wati nidi ya mangara ndugu chui ndako police station wajiko noti. Ndugu wanzi mta mangara ndaroa muna ndakuroa muna. Ndugu wa wanzi sakaramata mnaguroa muna kuhenda kukoti. Ndugu wa wanzi kwa hendu wakoti nasa. Ndiba vasika miyo wakatayi wa ina njaguro wa mtu. Uya kandakaro wa hindi. Zutu ura uroto wa wato. Akana apana chivu ya dhoti. Nagaro wa. Asi busika mwudi. Ija zo upuwa kia wakiti. Nanzi. Mo wabwa ima tuku teo. Tengu watani.
Saka kutawara kuno. Muzare mbayi wa varimu usungwa.
Watu variyo. Aro chukuru kisine wakiru.
Kuvanga vasina kumirirwa here nemagweta.
Tangatina byati zvitetwa.
Saka magweta pane zvapikisa here pamberi pemutongi wedare.
Tirapikisa zvakanyanya kuti kumuna ana kurwa ana kuti saka ende taika munhu mukana kuti agotongwa zvakari panze. Kuti vakatai. Ende vabvuma kuti tinoti something serious. Kuti kungoti ngagare mukati. Ndiba sina unjisa uti kanda zini 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 siya siko mkata agarive agina kibisa.
Se mubereki muruku nzwa sei pa mabati ruwarikit kwa mganasika na wenyu?
Sina uwaza batika na ufisa chepita tinungu rabaki chingwe dozo tinungu kwani so ungo onoti chaka onoti mili yere chabiyo apana chatinungu onoti noti tinungu siya mura wacho kana wachita mura waone mazo.
Awo vanga vari vakeni mubaiwa, baba vamuzvare Mary mubaiwa, vachitaura vari parunhare, vari muHarare. Zimbabwe inoti iri kuongorora vanhu vatatu vakabva kuChina vari mundege imwe chete uye mumwe munhu ari kufungidzirwa kuti ane coronavirus. Ari kuongororwa ari kuBotswana. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti ndege iyi yakamhara kuVictoria Falls. Sangano reWorld Health Organization rakazivisa kuti coronavirus yauraya vanhu vanodarika mazana maviri negumi nevatatu muChina yave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe.
Takasumuka kubva kuChina ikayapfuura neVictoria Falls ino kwandiriko kuno ichibva yaburutsa vanhu vatatu kubva yazopfuurira kuenda kuBotswana kwayaiteerera uko pavakazonoburutsa vanhu ikoko kuBotswana. Pane mumwe munhu akabatwa achionekwa kunzi muviri wake wanga uchipisa, saka vakamuisa muquarantine ikoko. Izvozvo zvatiri kutaura, ari muquarantine, ari muisolation. Saka vari kumirira mari dzavo kwake. Vakatorwa ropa kuti vaone kuti muviri wake uri kupisa nemhosva yecoronavirus here kana kuti kwete. Saka ndozvakamirirwa izvozvo. Saka ichivo kuno takabvunza kuti vanga akagara navo vakaburuka vacho vanga vari padhuze naye here. Tati ivo vanhu ivavo vakaburuka muno muZimbabwe vabva mundege iyoyo vateererwe chaizvo. Saka vari kuteererwa zuva nezuva vachichekwa kuona kuti havanawo here kuitawo iyo mafivha iwayo kupisa kwomuviri vari kutariswa nana chiremba vedu. Masikati ano ndatoona vana chiremba vangu vachivatarisa. Saka tiri kuita zvese zvinokodzera kuti tisawana utachiona ihwohwo hwecoronavirus husina kunaka, unaomira zvakanaka.
Asi tichitarisawo uwandu hwevanhu vamuri kuongorora kana kuti monitoring wasvika papi?
Nezvinezvi taane vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe chete 221. 82 vacho vakapinda nekuVictoria Falls. Saka vese ivavo vanhu 221 vari kuteerekwa zuva nezuva, vachionekwa kuti vakamira zvakanaka here, vava kupisa muviri here kana kuti kwete. Ndo zviri kuitwa, ndo basa ratiri kuita here.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunhare kuVictoria Falls naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatura nezuro mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvenyika dzinoti Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen neSomalia kupinda muAmerica. Pamusoro pezvova Trump vakadzikawo mutembo unorambidza kupihwa kwemavhiza ekupinda muAmerica kunze kwenyika munyika dzinoti Burma, Eritrea, Kazakhstan neNigeria. VaTrump vakadzikawo mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvekuTanzania neSudan kupinda muchirongwa cheVisa Lottery. Muzinda weWhite House unoti VaTrump vakashandisa chikamu chemutemo weImmigration and Nationality Act, Section 212, Subsection F, uyo unovapa masimba ekurambidza vanhu kupinda muAmerica senzira yekuchengetedza zvakanaka upenyu hwezvizvarwa zvemuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Sibanda avo vari kuBeijing kuChina, uko kune chirwere charura pasi rose checoronavirus. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Muzvare Sibanda, mukatitsananguro kuti mabasa api amuri kubata ikoko?
Inini ndinogara kuBeijing. Ndine organization inonzi Appreciate Africa Network inosimudzira Africa. Munoziva vanhu kazhinji vanowanzosvoropodza Africa, vanoti Africa tine zvirwere, tina mari, saka hatina kudzidza. Saka organization yangu ndakaitanga kudzidzisa vanhu vekuno rimwe divi reAfrica ravasingaratidzwe mumapepa, rimwe divi reAfrica ravasingazive. Because ivo picture yeAfrica yavainayo ndeye vana vai vanenge vane tunhunzi mumhino, vana vari malnutritions vasina chikafu nemhuka. Saka kwavari ndo zvaunofunga. Saka mabatira vanozoita maAfricans ndeaya yekuti muri vanhu vakabva kunhamo.
Sei makafunga kutanga sangano iri?
Organization ndakaitanga kuti ndivadzidzise kuti aiwa Africa yamuri kuona iyi haisiriyo Africa. Africa tine zvakadai, tine zvakadai. So ndo zvinhu zvandinoita kunoko for Africa, but ndinozoitawo maprogramswo anobatawo madzimai. Ndine inonzi Single Moms Guild, inozeana mai vasina varume. Kazhinji kacho futi kacommunity kanotarisirwawo pasi, because vanhu ukazonzi single mom vamwe vanenge vachifungoti wakarambwa nemurume kana kuti ndiuri wrong. Society vane kanzira kavanokutarisira nako. Saka ndinoshanda kubetsera madzimai ayayo masingle mom kuti vasangane titaure nezvekuti how can we help each other, kudzidzisa vana vedu nekuzvichengetedzawo nekuitawo mabhizinesi. And ndinoitawo futi plus size modeling kunoku.
Makafunga sei izvi?
I'm a plus size myself. Moze yakuti kugara munyika munomu vanhu vese they are kinda small. Saka kana uri munhu muhombe unengozvitoonekwawo futi kunge pamwe unodyisa stereki kana kuti hauexercise kana kuti nenungo, ndo zvavanenge vachitaura. Saka zvinoita futi kuti vanhu vazhinji vakati futei vade kunwa mapiritsi, vade kuzvicheka maincidents hobo evanhu vanenge vachitraya kuslima. Saka ndakatanga Miss Plus Size International yekuti kuratidza madzimai kuti vave proud nini zvavari. Not kuti tiri kupromota kuti ngavafute, but kuti ngava appreciate kuti ndo zvavari. Saka we do ma contest Miss Plus Size Beauty Contest. Tinoitawo ndima counseling sessions ekuti madzimai afarire the way they look. Kana kutovadzidzisa kutopfeka chaidzo hembe dzinofambirana nemiviri yavo. Kana tiri kuno kufuti hembe idzodzo dzinotonetsa kuwana dzevanhu vahombe. So ndinototsayawo kubetsera vanhu vari big kutsvagawo size dzavo kunoku. Basically mostly mama events, my high teas, my events for Zimbabwe nights. Pama side ndinoitwa to ma events to madzimai.
Saka vanenge vachida kukubatai vachinzwawo nemamwe mabasa amuri kubata vanokuwanai kupi?
Ndine website. Website yangu is www.appreciateafricanetwork.com. Saka pa website ipapo pane maprograms ose andinoita. Oimwe nana kangano tinoita Pride of Africa Awards. We give my awards to my Africans arimu Asia Pacific. Like I said before, kuti vana vanyanyoziya zvakawandisa nezvema Africans. Vanongofunga kuti vamwe tiri mbavha, tinoita madragi, tinongodzidzisa avazivi kuti kune zvimwe zvinhu zvinotoitwa nema Africans, ma business, vamwe vari madoctor ari kutoshanda muno and stuff. So tinoita Pride of Africa Asia Awards every year, Asia Pacific. To try and promote my Africans arimunomu kuti vanhu vekuno vaone zviri kuitwawo nema Africans arikugara munomu Asia.
Pane zvimwe here zvitsva zvamuri kuronga iro gore rino?
Ndiri kuita inonzi Refugee Recognition Awards. It's going to be the first one. Mozera futi ndanada kutarisa ma refugees, kune ma refugees akawanda ku Hong Kong ma Africans. But vanhuwo futi vanenge vachivatarisira pasi havasi kuziva kuti vari kuitei vari kuvaona kunge burden for the economy.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina uko kune chirwere checoronavirus chanetsa pasi rose. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana nenyanzvi mune zvekurima vaJosh Zinzombe, avo vanoshandawo zvakare nekambani yeGreen Farms iyo inodzidzisa varimi nzira dzekurima nadzo dzine hungwaru dzakasiyana siyana. VaZinzombe, taurai kuti zvii zvamunoita nekuti ndinogona kuzotaura nepasipo.
Ndinoshanda nekambani yedu inonzi Green Farms. Tinobatsira varimi muzvirimwa zvavo kunyanya tichinya kutarisa nhaurwa yehoticulture. Tine magreenhouse muno munzvimbo yeHarare nevamukuta nenyika yedu. Tinorima zvakare, tine munda kuPishamba, A2 farm, minda yakapuwa varimi vatsva.
VaZinzombe, tiri kuona kuti nyika iri kuramba ichitarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura. Zvinhu zviri kuita kuti nyika inge ichidzikirawo munyaya dzegohwo idzi. Zvii zvamungakurudzirawo senyanzvi mune zvekurima?
Shuwa mashoko wenyu makuru. Nhau yekurima chinhu chakakosha. Tatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda padzinde. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda. Ndava mvura inenge ichingoenda padzinde. And also mawidzi kana kuti sora hariwande umunde ndokuti basa remurimi rinenge rishoma. Uyezve pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza tisapatengi. Kada kuti asa muno muZimbabwe vhiki ratodarika isi kana kuti mavhiki mairi matatu mvura yange ichinaya zuva nezuva asi ichingorasika ichienda. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemudzimba, vakaita matengi emunzvimbo dzakasiyana siyana, pane imba chinaya mvura paya wese vamagata nguva yedzo yatinaa matengi so zvati vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi ingakona kushandisa vanenge vanonga vari mumareserva vayavaya kutora plastic senge zvatinoita patinoita fish farming paya paya. Kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters wotora maplastic yeblack anezi black sheeting ye inenge ina above 200 tons kuda kuti kukora kwacho woisa maplastic iwa wogadzira matfish maduku maduku panzvimbo asi anowachovha nguva yakareba nokuti wakada kutarisa kuti mvura inopinda mupondiro rinenge ragadzirwa 20 meters by 20 meters maybe pasi pamwe richienda about 5 meters imvura yakawanda inenge yachengetedzwa panzvimbo diki diki then wazongoisa shedi kuti dirijiswe yavanoti pachirungu evaporation muno ivhu redu ivhu rakanaka chaizvo rasiyana nedzimwe nyika nokuti makada kutarisa nyika dzakaita sana Israel dzaziya havana ivhu rakanaka havana mvura mvura yavo iri very salty asi vari kurinazvo nepamusoro isusu muno mvura tinayo nguva nenguva asi ngotingida kuhavhesta zvatambokurukura zviya ivhu redu rakanaka maclimate conditions atinawo akanaka muno muno munyika yezimbabwe saka tinonyanya kukurudzira vakawanda especially vechidiki vachine simba rakakosa tinonyanya kuvakurudzira kuti ngavaiende pavhu nzvimbo duku duku ngatitarisei nzvimbo yakaita se-220 kana tichitaura 220 tichitaura 20 by 10 20 by 10 inokwanisa kubudisira gore mavegetables nekuti anokwanisa kutengisa wiki newiki achimba kana $500 mavegetable but 10 by 20 nzvimbo inokwanisa kungokwana imba saka haisi nyaya yekuti munhu atimba akakurisa but kutanga nepadiki ipapo pachikusumudzira padiki padiki padiki
vakawanda muzimbabwe vanzinzombe vajaira kurima kwokunzi ari kungorima chibage izvii zvamungati varime munguva dzekuti vanenge vachidiridzira idzodzo
mukoma wangu makada kutarisa panguva ino ati makore anenge gumi nyanoera kubvira dare tiri kuita inonzi importing maprojes ehorticulture kubva kusouth africa nyika yesouth africa yasumukira zvakanyanya neye kuti tiri kuimpota ati tarisei mbera isinganitsi yakaita seonyeni mwedzi yatadarika onyeni 1 ine chete yainge ichitengeswa dola bondi remuno muzimbabwe ngatiitei muri vebarima 1 hectare imwe chete yeonyeni inokwanisa kumbudisira maonyeni akakaudzira from 800,000 to 1 million saka ngatiti akwanisa kutengesa hafu chete anenge aine mhiri yakatinakei saka ndinonyanya kukurudzira varimi vakawanda kuti instead of varime atinoti matraditional crops ana chibage vane chidinga vapinde muhorticulture asi kana waona kuti iwe une shungu yekurima ana chidinga chiita inonzi value addition chigaisa chibage chako wakutengesa uri hopfu izvozvi ukatengesa hopfu bhaketi rako rinokwanisa kubudisira machenkeji maviri aunenge uchitengesa ne50 bond uchiwana mari yako iri nayo saka tiri kuti varimi kana wafunga kuti mari yakatisumukire tichienda horticulture kana wafunga kuenda atinoti maserial crops chiita value addition horticulture kwacho inokwanisa kuita value addition panguva isiri kuwanika mbeu dziya dziya kana kuti zvivo dziya dziya zvakaita sematomati nechi iwe unonge wakamadhirai uri kumatengesa
manga makateerera kunyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani yegreen farms vajosh zinzombe muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
tinotenda jonga nechirongwa chavatipa tichitarisira zvakare kuti uchangochitipa chirongwa chakadai nemusi wemugovera sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vataura pamusangano wekunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kunge vakabatana nguva dzose asi mdc inoti kuenda kwavamunangagwa kumusangano wemachechi hazvirevi kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika muzvare mari mubayiwa mudzimai wemutevedzeri womutungamiri wenyika vaconstantine chivenga vasungwa zvakare nhasi vachibva vaendeswa kujeri rekuchikurubhi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc ndokusiyai mina ntungamiri nkomo achikupai nhau dzendevele
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.